Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare panera nhasi uri musi wemugovera ndira 11/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nzvadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAusiria Jonga naItai Jonga. Ndiwo hanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndopayada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira pavarairi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu.
Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri, asi varayiridzi vanoti havakwanise kunge vari muzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvakafa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro, uye vamwe vanhu gumi vanonzi vakakuvara zvakaipisisa mutsaona iyi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi wemotokari yaive nevanhu ava atiza mapurisa achimhanya zvakanyanyisa, asi ndokutadza kuchengetedza motokari iyi mumugwagwa, izvo zvakaita kuti ibeuke ndokuuraya vanhu vatatu. Mukuru wemapurisa epatsesebe muBotswana vaAmos Kikatetsi vaudza Studio 7 parunare kuti tsvagiridzo yekutanga ratidza kuti mota iyi yanga yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro ekufambisa gumi nezvitatu. VaKikatetsi vati njodzi iyi yakaitika mushure mekunge mota yeToyota Wish iyo isina kumira payakamiswa nemapurisa, izvo zvakaita kuti mapurisa vaitevere.
And they were carrying illegal immigrants. But the only thing that it should be just when they find the police might have mounted a roadblock, they should stop and obey the police signal instead of running away.
Mapurisa emuBotswana achiri mubishi rekutsvaga hama dzevanhu vakakuvara mutsaona iyi, achiti vaviri vakafa munjodzi iyi vakwanisa kuzivikanwa nehama dzavo. Vanyika dzinojonga avo vane makore makumi mana nemana vachibva kwamadamombe kwamurewa vakwanisa kuziva hanzvadzi dzavo mbiri dzakafa munjodzi iyi. Vajonga vaudza Studio 7 kuti hanzvadzi dzavo ndimuzvare Itai Jonga avo vane makore makumi mana nemairi, pamwe chete namuzvare Kusilia Jonga avo vangava vane makore makumi maviri nemasere.
Hanzvadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAusiria Jonga naItai Jonga. Ndiwo hanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
Vajonga vati kushaya kwehanzvadzi dzavo mbiri idzi kwaminamisa mamiriro ezvinhu mumhuri yavo, sezvo vaviri ava ndivo vanga vachibatsira kuriritira mumhuri dzavo.
Nevanhu vaviri ava varasika panzvimbo imwe chete kudai. Kudai Mwari dainge vagona kutora mumwe chete vachindisira mumwe andogona kushiyana naye pamatambudziko akafanana nekuti kana chida kubatsira amai achinzwisisa sevasikana ivavo. But apa pakutondinetsa kuti ndichaita zvekuita sei.
VaStuart Matikiti avo vaishandirwa nemufi Itai Jonga kwamakore masere mudhorobha reFrancistown vati varasikirwa zvikuru sezvo mufi anga ari munhu anovimbika zvikuru.
Ndashanda naye kwemakore anokwana 8 years. Endi pa8 years idzodzidzi handina kana zuva 1 randinomupa chipomerwa. Ndaimutora semwana wemumba sehanzvadzi yangu ndarasukira zvikuru.
Mumwe muzvinabhizimisi mudhorobha reFrancistown Valafson Manase vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvigare zvakabatana uye zvibatsirane muupenyu.
Ende ndinofara nekuti kubva patakatanga naambasada wedu vamukono shurupo musangano wedu weFrancistown diaspora uri kukura, and tichaita make sure end of the day munhu wese ajoina.
Vachitaura neStudio 7 parunare, mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vati mhuri dzarasikirwa dzicheme netariro munguva yakaoma iyi. Mwedzi wakapera vamukono weshuro vakashanyira zvizvarwa zveZimbabwe muFrancistown vachizvikurudzira kuti zvive nemagwaro ekufambisa kuitira kuti zviite nyore mukuva nemvumo yekugara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Varairidzi vari musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vanoti havasi kuenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Sangano iri rinoti varairidzi havana mari yekuti vakwanise kuenda kubasa. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti kunyange hazvo hurumende yakaedza kutaura nevashandi vayo nezuro hapana chakabuda, nekuti mari yakavimbiswa nehurumende ishoma zvikuru kuti igadzirise matambudziko akatarisana nevashandi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo rakabuda nechisungo paCongress yaro chekuti varairidzi havasi kuzoenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Izvi zviri kutsigirwawo nerimwe sangano reZimbabwe Teachers Association. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mazima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pamusangano wakaitwa nezuro, hurumende inonzi yakanga yavavimbisa vashandi vayo kuti yaizowedzera nezvikamu zvinotangira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvichidzika. Vainge vakamirira hurumende munhaurirano idzi nezuro vaMoses Mike vakaramba kutaura neStudio 7 vachiti vamavhima ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Tabata vaJou kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma-shoma ndopayada kuratidza sekuti iri kumhanya-mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambira varairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu. Nekuti varairidzi vaitambira mari yaiita $450 to $550. Ndokubva hurumende yati mari iyoyo yanga yakafanana namabhoni. Mabhoni ndobva arohwa neinflation zvekuti mari iya pari zvino yava nouremu hunoita $30 to $35. Saka varairidzi havasi kuda kuindirizirwa mari, havasi kuda kushini. Vari kungoti hurumende ngaizosire mari yavo yavaitambira payanga iri pavhalu ye$450 to $550 zvichienderana neinterbank rate iriko. Nekuti kana vachiti havana maus vanokwanisa havo kupawo mari yomuno, asi ichienderana nevhalu yemusi wavanenge vapa. Saka ndo muzongozo wenyaya uyu. Saka varairidzi mari dzavakatambira gore apera dzakatsopera kudhara, saka havakwanisi kuite vange vachienda kuzvikoro kwavo.
VaJou, tiri kuona kuti hurumende yakaita musangano neApex Council nezuro chishanu ikavimbisa izvo kuti inokwanisa kunge ichiwedzera vashandi vehurumende nemari inobvira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Ko, imi sei musiri kutambira danho ramakapuwa here nehurumende?
Danho rokutaurwa nehurumende harikwanisi kupedza dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro harisi rokuwedzerwa mari kana yokupuwa kushini. Ndeyekudzorera mari yaitambirwa navarairidzi payanga iri mugore ra2018. Saka tikatarisa mari inenge yapiwa ivo, inongotitaridza kuti kupa mari inobva pa25 kusvika pa30 US. Saka tikaedzera pane imwe seti yatatinayo tinongosati pa60 US, tichitora kudzoserwa pa450 to 550 patanga tiri. Uyezve mari iyoyo inotopa kuti zvinhu zvive wese, nekuti zvinhu zvichapira muzvitoro zvichakwira wo maschool fees acharamba achikwira matransport azokuba achikwira saka izvozvo hazvipedzi dambudziko ravarayiri tinopedza dambudziko ravarayiri kudzosera mari dzavarayiri dzavaitambira padzanga dziri pana September 2018 ndochete zvinokwanisa kupedza dambudziko ravarayiri nokuti izvezvi maschool fees akakwira afuma 7000 kusvika kuma 15000 asi varayiridzi mari dzavo dzichikwira nemari shoma tinati 97% at most asi maschool fees anenge akwira nekuma 500%
hamusi kutambirawo here chichemo chiri kupuwa nehurumende chekuti izvo haikwanise kunge ichiwedzera mari kana kuti izvo kukutambirisai mari yamuri kuda imimi nokuti izvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika
chokutanga ndokunga ndataura zvakanaka kuti hatidi kuwedzerwa mari tinoda kuti mari yedu idzokere payanga iri saka kuburikidza munanaamaaeo international labour organization tinotaura kuti mushandi haakwanisi kungomuka akahafura mari yavashandi saka hurumende yende yakatanga kubvisa mari yavashandi saka izvozvo ndozvati kuti hazvina kunaka kuti hurumende iwanise ichibvisira vashandi mari plus hurumende iyo iri kuti haina mari tinozva kuti yada kwama 1000% salary increase kuvashandi vese vepamusoro kubva pamapermanent secretary zvichienda kumusoro
danho ramuri kutora iri vazhou hamusi kuonawo here kuti riri kuvhiringa remangwana revadzidzi
danho ratiri kutora iri tinotoda kuimbisa kuti vana vechikoro vazive kuti ndivo vamajor beneficiaries nedanho rati kutora iri nokuti zvichareva kuti kana varayiridzi vawedzerwa mari vanoenda kubasa vachisekerera zvozorevawo kuti vanodzidzisa zvine nduramo saka vana vechikoro ndo vanotozobhenefita nokuti dzidzo inenge yakuya maiso kwazvo nyembabusa dzarunga
mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe vatakavafira zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negweta guru muzvare Jesse Majome. Tinokushingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mazuvano muri kubata mabasa api? Takapedzisa kunyanyo kutaura nemi muchiri kuita zvematongerwo enyika.
Ndakagara ndiri gweta ndakaregistwa muna 1995 saka ndagara ndichingoita basa rehugweta handinombomira zvematongerwo enyika handisatoiti shuwa ndiri pamudyira ndigere wezvematongerwo enyika wandakatanga gore rakapera tozorora chaio pane izvozvo asi zvavandipa mukana wekuti ndinyatsokwanisa kupa nguva yangu chinji kubasa rehugweta ndine fem yangu yandakatanga na 2004 saka ndikufara kuti zvematongerwo enyika zvaitondiperera nguva yangu kubva kubasa randinofarira rehugweta asi uyezve ndichishandira nyika yangu zvangu zvakare ndine commissioner kuanti-corruption commission saka ndo zvandinonyanyobata inenge ndichiita ndisakura minda yese iyoyo.
Tinoona pari zvino muri kuumirira muzvare farirai gumbonzvanda panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaedza kuti vapirigure hurumende. Nyaya iyi yakamira sei?
Farirai ari kupomerwa nyaya iyi nevamwe vake ndingati vatanhatu vadzoka kubva kunyika inonzi Maldives kwavakanga vaenda kundingati musangano inonzi workshop wekudzidziswa nekuzvanga zviri papurogiramu iyoyo workshop yekungo zvakasiyana-siyana zvinoenderana neku kuti musoro wenyaya wacho wakanga uri wekuti kudzidzisa maerano nekuzvimiririra pakufambisa nyaya dzendingati dzebutsa ruzhinji dzeku dzezvido zvevanhu zveutungamiriri nekutinhazwo yevanhu anzise nekuzvimirira pane vana vakatanga vasunga vanhurume farirai ndobva azoteerawo vakasungwa ega zuva rinotera. Kwazotera kuti vanhukadzi vamwe vairi vakanga variko vabva vasungwa zvakare. Kare vaine vamwe vari kupomerwa mhosva yekunzanzi vakumenerwa kunzi vakaenda kundodzidza zvekubvisa kana kukudubura kana kupidigura hurumende nechisimba. Vachimenedzerwa kuzanzi vanonzi vakanga vachidzidziswa zvinhu zvekuedza kushandisa chisimba nekuita mhirisho inga kuti vakudubure vasandire hurumende. Asi ivo chisafarire vanhu vari kuzviramba vari kuti kwete isu hatina kumboenda kundodzidza zvekupidigura zvemhirishonga kana kutopidigura hurumende. Takaenda kundozadzisa kodzero dzezvematongerwo enyika nokuti zvinobvumidzwa mudumbiro redu chimwe munhu anga achita hanyu kuongorora kuti hurumende inoita zvakaita sei nekuti ungaite sei kuti usimudze izwi rako kuti rinzwike mune zvematongerwo enyika mukutsigira kana mukupikisa zvinenge zvichiitwa nehurumende nekuona kuti vanga zvichengetedzewo ivo sei maererano nekunyanyisisa nekufambisa kwemashoko kuri kuitwa zvemazivano kukwehumizha weinformation technology zvemazwi nemashoko pari kuuya kukanganiswa kwakawanda kuri kuitwa vanhu savaidzidzisavaiva kuti ivo ndo zvavaidii zvakaita senyorwa paurongwa wedzidziso ndozvavakadzidzi ndozvavakanga vafambira izvozvega kwete zvekupidigura hurumende zviri kunze kwemutemo zvechisimba vanozviramba.
Saka pari zvino nyaya iyi yamira sei?
Mufarira yakasungwa musi wa 20 May 2019 yerinova zuva ndingati vamwe vake fo mabi ake vana vandambotara vuri pano vakasungwa zuvara chai ndofunga zuro wacho vamwe mabi ake vanhu kadzakazosungwa ndofunga asvo ndokakateera. Saka vasungwa kudaro ndingati vese vakavharirwa mutorongo. Pane akavharirwa paharare central patage office vamwe vakadzarwa dzarwa kune mamwe mastation asi vakazouya kukoti vakapinda mukoti pamwe chete kusara kwevamwe vaviri vakazotera vanhukadza. Saka ikoko kukoti takakumbira ini ndiri kumirira farirai vamwe pane vamwe vainirirawo vamwe ava tikapisa chaizvo kuti tipikise kuti vana vasatomboiswe panonzi parimandi kuti parimandi kunzi nemutemo wezvemhosva kunzi unongedzera kuti iwe une mhosva waunofanira kuti ugozodaira saka takusendeka parutivi nonzi rimandi. So takapikisa chaizvo kuti vasariswe parimandi nekuti taiona kunge nemapepa akanga anyorwa nemuchuchisi anovageta rinomirira hurumende kana pasina zvinhu zvainyatsokubuda zvakanyatsorukwa zvinoratidza kuti pane mhosva. Saka takarwisa chaizvo asi matongi vemagistrate koti vakati haa ngavaiswe parimandi. Pedzezvo takabvunza kuti regai tichikumbe nyaya yekuti vabude vatonge vari panze. Takakumbira apa ukoko vachichisi vekunational prosecuting authority vakambenge vabvuma kuti nyaya iyi inzwikwe kukumbira kuti vatonge vari panze nonzi bheo nekuti mutemo unotaura nezvekutongwa kwevanhu kwemhosva idzi dzekusungwa unobvumidza kuti mhosva dzakadzamisira seiyi yekuti munhu anogona kutotongerwa kuti agare mujeri kana akabatwa anogona kutozogara mujeri kwemakore anopfuura makumi mairi. Ndikazondokumbirawo bheo rafarirai nevamwewo vakakumbirawo zikazopiwa asi nekufamba kwenguva takazenge tichindokumbirawo matare kuti vange vachirerutsa vachitutunyura pavanga vasunga zvakayanisa. Pari zvino safarirai takabudira ako ndakabudira ako kukwanisa kunge achindomhanara mapurisa kamwe chete pai pasvombo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Jesse Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vatereri veStudio 7. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve matambudziko ari kutarisana nesangano reZimpax iro rinochengetedza mhuka munyika. Muhurukuro yedu tabata mutauriri wesangano iri vatinashe Farao.
Pazvinoona zvoita zvikomhuka rine mabasa akawanda rinoita risina mana semuenzaniso vanogara nemhuka mumamisha zvinonguva vanowirwa netsaona sekutaura kwandiri kuita nenyu tindambudziko kubaibhuris remurimi akawirwa pamba pake nenzou dzingangoita idzo 60. Panenge pasina vanhu vanokwanisa kufamba nenguva kuti vanokwanisa kubatsira varimi. Asi neushoma hwatinawo nemishina mishoma yatinayo yekuchengetedza, tinoedza nepatinokwanisa kuti nguva nenguva tinge tiri panzvimbo.
Mamwe matambudziko amuri kusangana nawo kunze kwemari ndeapi mashandiro ezimparks?
Matambudziko makuru ndeekuti mhuka dzedu dzakawandisa padzinogara paakadiki. Ndingakupai semenzanisi wepark hombe Hwange National Park. Payakatanga kugadzirwa mugore ra1928 yakanga ine mhuka 2000, pari zvino dzinokusvika kuma84,000. Asi padzinoshingirirwa kwacho hapana kuchinja, hapana kukura, nekuti tsvagurudzo dzinoitwa nevanoona nezvekushengetedzwa kwemhuka vanoti iwo nzou imwe chete inoda 1 square kilometer. Hwange National Park yakakura 14,600 square kilometers, zvinoti inongangosvika ku15,000. Saka Hwange inokwanisa kuchengeta mhuka dzinongoita 15,000. Kana yadarika ipapo ndo patinoita makamizira ekuti dzinenge dzaakupinda mumisha dzichidya chikafu chevanhu, dzichiuraya vanhu, dzichiita se ndodambudziko Hwange natinaro kuti mhuka dzatinadzo dzakawandisa. Ende mhuka kuwanisa kwadzo haisitsaona kutoratidza kuti pane basa rakanaka riri kuitwa kuti mhuka dzichengetewe. Asi zvinoda rubatsiro.
Tinomboonawo dzimwe nyika vachipa maresinesi kune vagari kuti vange vachienda kunovhima yavanoti muchirungu culling, kuitira kutapudzawo uwandu hwemhuka. Munomboitawo here zvakadaro muchikwanisa kuunganidza mari kuburikidza naizvozvo?
Culling yatingaita yekutapudza kwemhuka yakapedzisira kuitwa mugore ra1987 muno muZimbabwe. Asi mukutarisa ukaona paiitwa zvekaling, ukatarisa mugore ra1960 kusvika gore ra1987 pakakwaniswa kuurayiwa mhuka dzingangosvika idzo 45,000 kubudikidza neurongwa hwekaling. Asi kunyanyanya zvaiitika kudaro mhuka dzairamba dzichiwanda, nekuti isusu sevanhu veZimbabwe tine magariro atinoita ekuchengetedza mhuka zvisinei nezvimwe zvakawanda zvinoitika. Zvinoenzaniso munhu anoera nzou anokwanisa kuona kuti iyi nzou ihama yangu, anokwanisa kugara nayo zvakanaka. Saka mhuka dzaramba dzichiwanda apa patinogara hapasi kuwanda. Vanhu vanga vakapoteredza pati iyi vanga vari vashoma neni vashoma, vanga vari vauyi vaiuya nevamwe vanhu vashoma. Asi kuwanda kwaita vanhu ava mumakore zana apfuura, nyika yeZimbabwe haisi kukura zvichienderana neuwandu huri kuita mhuka, uwandu huri kuita vanhu. Nekupamusana futi pekuti kushandiswa kwevhu kuri kuita kuchichinja, vamwe vanenge vachida pekugara, vamwe vanenge vachida kuita mabhizinesi, zvinoita zvakuita tatinge panoita mangange. Ndosaka chikumbiro chedu chikuru chiri chekuti toda rubatsiro rwekuti tikwanise kudika mhuka kuti kwadzakawanda dzichiiswa kwadziri kushoma, kuitira kuti tikwanise kuchengetedza miti yedu, tikwanise kuchengetedza dzimwewo mhuka dzinogara mu. Pane zvino dambudziko hombe riri kuwira mhuka dzedu, kushayikwa kwechikafu, kushayikwa kwemiti, nekuti mhuka dzinorarama nemiti, dzinorarama nemvura. Izvi kana zvawanda ndo padzinopedzisira dzaakupinda munogara vanhu dzichiuraya vanhu.
Tiri kuonawo nyika iri kusangana nematambudziko ekusanaya kwemvura, zviri kukanganisawo sei raramo yemhuka?
Dambudziko riripo idambudziko rekuti mhuka dzakawandisa. Munoziva kuti mhuka dzedu dzakawanda dziri kwatingatiri kusingana imvura makore nemakore. Kunoona Hwange zona rezvo uchiri kwagara hakuna imvura makore nemakore. Saka mvura iyi yakuita ichiita shomo. Dambudziko rinoramba richiramba riripo, kunyanyanyanya tikasakwanisa kuti tidzise mhuka kwadzakawanda dzichiisa kwadzinenge dziri shomo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaFarao kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Thanks.
Manga makateerera kumutauriri weboka reZimparks vaTinashe Farao muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Rachel Tao, ndiri muWashington DC. Chikwata cheFC Platinum chaita mangange neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League watambirwa kuBaba Fields nhasi. Izvi zvinoreva kuti FC Platinum yava nepoint imwe chete.
Baba, baba, baba.
The Reason Why mumanzi wababa Harare uchiuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri asi varayiridzi vanoti havakwanisi kunge vari kuzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Rachel Tou ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzeNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.